Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 9 Nyamavhuvhu 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanoti havana munhu wavachatsigira kuva mutungamiri wenyika pavanhu gumi nemumwe vasara. Vanorarama neurema vanoti vari kusangana nekusarurwa uye vachishaya rubatsiro rwakakwana kuti vakwikwidzewo musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kubuda kwavo mumakwikwi esarudzo dzemutungamiri wenyika dziriko musi wa23 mwedzi uno, mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vanonzi havana munhu avachatsigira pagumi nemumwe vasara. VaMonzora vakazivisa kuti danho ravakatora iri vakaritora senzira yokumira nenhengo dzavo makumi masere nenomwe dzakakundikana kukukwidza musarudzo dzevamiriri veparamende mushure mekurambwa kwemagwaro adzo neZimbabwe Electoral Commission, zvichinzi dzakanga dzanonoka kusvitsa magwaro adzo kudare renomination court. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba.
Na tichinge tabuda musarudzo tichiti zvakasviba, sei vanhu varida kuzotizobheka mumwe munhu musarudzo dzakasviba? Kana chinhu chakasvipa unochipire kune mumwe munhu. Saka tichitabuda musarudzo idzi nekuti dzakasviba, asi kuna vanoda havo kuti vapinde musarudzo ngavapinde zvakanaka zvinonakidzira, nekuti kana kupusa futi kunobvumidzwa. Asi isusu hatisoda kuti isusu tizonzi mangwana nekuti makatibheka, saka takapinda musarudzo. Chinhu chakasvipa hachipiwi munhu, saka hapana munhu watikuzopa sapoti yedu kusvika vanhu vazoonera vega kuti chinhu chakasvipa.
Muri kuti vaMonzora vakatora danho iri nekuti sarudzo dzakasviba, asi tinoona kuti mune nhengo makumi maviri neina dzichange dzichikwikwidza musarudzo idzi. Dzakadii kungobudawo sechisungo chebato renyu chekuti sarudzo dzakasviba?
Mukoma Jonga, chamunofanira kuziva pamubvunzo wenyu wechitatu uyo ndechekutizvo mutemo weZimbabwe unoti munhu aenda panomination court kana abvumidzwa kunzi anominatwa, iye chete ndiye ega ane right ane kodzero yekuti anga achiwithdrawa kandidata yake kubva musarudzo. National Council or any political party haisisina simba rekuti iye abve. But ndomunga muri kuona kuti vaMonzora ndo vakanoisa agenda yavo patable. National Council ichobva yaindoza, ichobva yadirekta zvakare. But hazvichakwanisi kuitika kune maindividual candidates nekuti mutemo weZimbabwe uri very clear. Kana iwewo kana kusungisa munhu kuti aite withdraw, hazvikwanisi, iye ega ikodzero yake. Plus munozva kuti MDC inotedzera bumbiro remutemo wenyika, ichitedzera maelectoral access yenyika nemutemo wese yenyika. Saka hatipo ndikumbunyikidzwa ndikumanikidza vanhu. Asi kana aripo mumwe ari kuda pamacandidates 24 nemamwe malocal councillors ari kuda kuwithdraw, vari free zviri kwavari in terms of operation of the law.
Tichiona kuti danho rakatorwa navaMonzora idanho ranga risingatarisirwi nevakawanda kusanganisira vamwe mubato renyu. Remangwana rebato renyu rakamira papi tichitarisa sarudzo dzichatevera muna 2028?
Handifungi kuti zvaitika izvi zvinenge zvisingatarisirwi nevakawanda mubato, nekuti nemato nedibeti inenge ichiitika mubato kuti toenderera mberi here watoregedza, president oenderera mberi here toregedza. Tanga changosara ndechekuti National Council igare pasi, izvo yakaita mari mwezuro. Yaita izvozvo zvayakaita nezuro namari mwezuro, vakagara pasi vakaona kuti zvakakodzera kuti president vabude Ivo president yangu asunao shaka kuzira kutwa budi. Saka cha pochi asala njia kutaka kuda kuzokera pa drawing board. Cha zokera pa drawing board jaku tanga kuno umbam sanga nchi gadiri la 2028. Chandwa kudindi uze wana Zimbabwe njia kuti election iri kuitwa hii. Aisiri yeye kutanga Zimbabwe uweza aisiri yeye kupetesera. Saka 5 years isho macha hizo mungu wa ye politics. Saka gadiri na kuti 2028 tenge tiri mumsaruzo. Andike kutanga andike kupetesera. Uye siri kandiri remind wana Zimbabwe kuti akase kutanga presidential candidate MDC kubida msaruzo. Vamo Sangere waka mbubida msarudzu. Saka akase kutanga inda asiru zita.
Iyo makumi mawiri nevana vachange vachikwikwidza wakamirira bato renyere MDC. Vachange varu matunu api?
Vachakwikwidza makumi mawiri nemana vachakwikwidza matunu. Anoti Matabeleland North, Matabeleland South, Midlands, Nemanikaland Province, including some parts ye Mashonaland, Mashonaland Provinces. Doko vachakwikwidza. And iyo zvese bato tichava parutsigiro rwesiri rwavanoda kusangana nema councillors akapararira nenyika yese ndoko vainge vachikwikwidza avakava vanoti muHarare province mune ma MP zvakare nema councillors harimo zvakare
avo vange vari mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano Refo H Foundation rakabatana nesangano re National Peace and Reconciliation Commission nezuro rakata musangano mugweru nevanorarama neurema. Musangano uyu waive wekuedza kunzwisisa matambudziko anosangana nevane urema mukupinda musarudzo sevavhoti kana sevamiriri vemapato avo muparamende mumakanzuru kana musenate. Vanorarama neurema vakaudza musangano uyu kuti vanosangana nerusarura uye vanoshaya rubatsiro rwakakwana kuti vapindewo musarudzo.
Ushanda ndezve kuFloyd Zimbabwe Foundation inoorganizeino irushanda nevechidiki kuti tikurudzirane tutiverere runyararo mukati menyika ino reZimbabwe marenge takanangana namaelekedzo ari kuuya muna August munomatiri. So nezuro tanga tiri kuMidlands Province tichiita workshop together with the NPRC inova commission yepeace muno muZimbabwe. Tine vanhu vatinoti persons with disabilities vanga vakasangana varipo vakawanda vachitaura nhunha dzavo dziri kuita kuti vasasununguke oro vasaite yatinoti active and meaningful participation in the electoral processes.
Saka mamwe matambudziko avanosangana nawo ndeapi muchitaura navo kudai?
Vaitaura nyaya dzemacues avanosangana navo musi wekuvhota. Nokuti makuseni ese oro masikati vanhu vanenge varipo vakamira pacue ivo vari kuti vari kuda kuti pagadzirwe macues oro vapiwe special treatment yekuti vakasvikawo vari kumauchi havana madondoro vavhurigwe mukana vaende kumberi vavhote nokuti havakwanisi kuramba vakamira nguva yakareba. Vakataura zvenyaya yakasangana nemavota assistance vachiti isu tinoti vhoti yemunhu isecret yake savaiti isusu manje pane mutemo wakaiswa wekuti vanobva nasamwani kubva pavo ndiyozouya ivo votaura pati yavo munhu uya obvaisa. So vari kuti dzimwe kana vasingaoni munhu uya kana ane pati yaari kuda iri kupesana nemunhu wauya naye vari kuti tinonha kuzopedza takuvhote kwama mabato atisingati then votera funyaya dzeballot paper vaita chikumbiro kuti vekuzeki vagadzirewo maballot paper avo anoenderana navo nemamiriro akaita miviri yavo. So isu seorganization takubvunzwa kuita yatinoti voter education nezeki. So tamboengeja vezeki mafriend tikatavanyorera tsamba yezvinhu zvakareizwa nevanhu vatinoti mapwds marenge nekuti vavhotewo zviri parisununguko uye zvinovanakidza.
Muchitaurawo nana zeki nemapato ezvematongerwo enyika munoona zviri ku chemerwa izvi nevamuri kutaura navo zviri zvinhu zvinogona kugadziriswa zvikazadziswa here?
Ya zvinogona kudaro. Takanangana nenyaya yatinoti voter assistance yekuti vanokwanisa kuti parewo noumwe munhu anenge aripo angava residing officer ari pari kuvhotegwa esvari mapurisa kuti panopinda munhu mupurisa ngaave aripo achiona kuti mwana baba uri munhu ari disabled paati ndoda kuisa vhoti yangu ndopaiswa here. Zvinhu zvinoitika zviripo zvakadai. Even iye macues I'm sure isu tinonzwisawo sevanhu vatemawo kuti even munhu wese anonzwisa kuti pese pasvika munhu ndofanira kurespekta munhu wese anenge aripo. Kuti ndikaona munhu anenge asina kumira zvakanaka mutumbo wake ndombomukana wokuti aende mberi.
Ndotarisawo kuti mazuva asara mashoma kwangosara masvondo maviri chete vechidiki vari kunzwa here mharidzo yamunogara muchiparidza iyi panyaya yemhirizhonga?
Tiri kuzama kuva engeja ende tichiramba tichingova engeja. Tiri kufara kuti tiri kuronga nemapolitical parties 11 vari kuparticipata musarudzo mapresidential candidates aya kutisaini atinoti peace pledge ma youth muswa 10 inuwa muswe tested tulifara kama parties edu SR 11 wale kufara nechurongwa iche kutisaini peace pledge vese wa kumita kutikuda isu sewe shitiki tukutile sewe peaceful election uzora za kuti vese wale kujuisa za tukuta oru panumba itiko uma incidents apona hapo pati sama onere edu even nino wale kunze mruko ono kuti election year 2023 iri nani as compared kuni mama lesa takabaita kutara in terms of violence ufara kama NPRC takambotera interview ya wakutu wachiti takakombea my elections ikuma sure na hariko yiku sunezi tukona kuti paita a reduction in my cases of nama incident violence mnikareza uchinzwe shi iki wakanzwa nyata kataura uye kurukwa na mama uka na senda rasi anasiana menye kuti hatiye kee kuru sana nekuda kwe my elections malenza anu uya chifura. But we come up with the number of people. We are all Zimbabweans before the joining the political parties.
Avo vangavari mkuru wesanga norefo H Foundation va John Mchenje variparu nare kugweru na Evans Zininga we Studio 7. Mutungamiri wesangano rinoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, reAfrican Diaspora Global Network, Dr. Vutsimuzi Sevanda, vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo dzine mhirizhonga iri kukonzerwa nevatyairi vemichovha kuti vambomira kuenda kunzvimbo idzi, sezvo vachizokwanisa kusangana nedambudziko rekukuvadzwa kana kuurawa. Nzvimbo dziri kuitika mhirizhonga iyi dzine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinotyaira michovha uye zvinoshandisa michovha senzira yokufambisa. Nezuro vanhu vaviri vanonzi vakashaya mushure memhirizhonga yakaitika muCape Town yakanangana nevatyairi vemichovha vane nzvimbo iyi vemunzvimbo iyi. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata Dr. Sivanda kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Mhirizhonga yemuCape Town and Western Cape iri kutokanganisa vanhu vese kubatikidza nevanhu veZimbabwe nekuti vazhinji vacho vanoshandisa mateksi kuenda kubasa. Saka kana pachipfuurwa vanhu vachipfuurana uye mateksi asingafambi nevanhu veZimbabwe vava vagonewo kuenda kumabasa. Uye pane vamwewo vanoshanda kuindustry yemateksi iwayo. Saka pane zvinenge zvichiitika izvi pakupfuurwana nekusungwa nekutorwa mateksi naivowo futi vanobatikana nekuti vanotorogwa uye vanosungwa. Saka inotori hondo and tina vana veZimbabwe vakawanda chaiko vanogara kunanako kubetuka. Saka inyaya inotonetsa kutambudza vana veZimbabwe uye vagara vari pasi pematambudziko emaZP.
Mambonzwa here kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakakuwara pachiitiko ichi?
Iko zvino tanga tisati tawana mareports ekuti pane vamwe vakuwara uyezve tinoziva kuti kana vachinge vakuwara zvavo zvinenge zvisizvo kuti munhu ashaya. Kazhinji kacho havataure kuti varipote asi kana pachinge pazoshaya munhu kana kuti kana vachinge vazodzingwa kuchipatara mushure mekukuvara ndiwo panouya woitawo mareports kuti vanhu vabatsirikane kuenda kuchipatara kana kuti kuripatriata maremains auya anenge ashayika.
Pane zvamambonzwa here kuti pangave nezvizvarwa zveZimbabwe zvakashayika?
Aiwa, iko zvino hatisati tanzwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakashayika nekuti tangonzwa chete kuti pakashaya vanhu vaviri uye vanhu vavo hatisati tanzwa kuti ndeyekupi. Saka hatisati taona ripoti iyoyo.
Imi sesangano rinoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe, chii chamungayambirawo zvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo iyi?
Chatingayambire zvizvarwa zveZimbabwe ndezvenyaya yekuti panguva ino pane mhirizhonga iyi zvikurusa kumateksi. Ngapashandisewo mabhazi kana matrain nekuti kuenda kumateksi kuzvipinzawo munguva ine yavanogona kusangana nematambudziko ekupfuurwa kana kuti kukuvara nekuti pane vanhu vari kurwisa nekusvikirira pave nerunyararo. Saka chatinokurudzira ndechekuti vanhu ngavaende kumabhazi nekuti nzvimbo dzese dzine mabhazi kana kuti vaende kumatrain apo panenge pane matrain vasashandisa mateksi nekuti kushandisa mateksi kungava kuzvipinza mutsaona ingavatorera upenyu hwavo.
Vanenge vaine zviri kuvashusha zvavanga da kutaura nesangano renyu vanokuwana ipapi?
Vanenge vachida kutaura nesu vanotiwana paemail address inoti info@africandiasporic.org kana pafone number dzinoti 081 460 6572 081 460 6572. Uye tine office number inoti 010 663 4211.
Mutungamiri wesangano reAfrican Diaspora Global Network Dr. Vutsimuzi Sevanda vari parunhare kuJohannesburg na Marvelous Musanganya uye weStudio 7. vachiji vakawanda varikuita musikanzwa vachiita mabira ekunwa nekuputa zvinodhaka pamwe nekuita zvepabonde vakawanda izvo zviri kudaidzwa nerekuti vhuzu parties kana kuti sex parties. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki ava zvikuru vanogara vega nevamwe vane vabereki vari kunze kwenyika ndivo vanonzi vari kuita mabira aya muchivande. Vechidiki ava vanobvisa mari pamunhu ega ega yekutenga doro nezvimwe zvinodhaka zvekuzoshandisa pamutambo uyu. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevechidiki vanoita mabira aya sezvo vasingadi kuzivikanwa. Asi mumwe musikana anogara kuHighfield muHarare, Fadzai Gwatinyanya, anorondedzera zvinoitika kumabira evechidiki aya.
Pane zvandakambonzwawo mutambo kana kuti chirongwa chinoitwa nevechidiki vanenge vachinyanya kuita bonde and zvisina kubvunzana kuti sei wazoita nauyu kana kuti sei wazodai soo, zvinenge zvichiitwa pajekerere and kunenge kuchiitwa zvinhu zvakangosiyana siyana sekumwa doro nekushandisa madrugs nekuputa zvimwe zvavanoti shisha zvimwe zvavanoti mbanje.
Wechidiki anoshanda nesangano reAIDS Counseling Trust, Decent Moyo, anoti kune matambudziko mazhinji anogona kuwira vechidiki vari kuenda kumitambo yakadai.
Problem etinayo madrug abuse ndokwazviri kutangira vasangane zvavanenge vachiita zvese kuita nemadrugs asingatobvumirwe nemutemo, madrugs akafanana nana guka ana cocaine. Ende takatarisa nyaya iyi zvakare vana vari panjodzi zvakanyanyisa kutapurirana utachiona weHIV and AIDS nekuti kana vasangana zvakadai vanenge vachiita bonde risina kudzivirirwa bhoza panenge pasina nguva yekuti vambopfeka butiro kana kuti vatore zvinodzivirira.
Kune vamwe vanoti zvose zviri kuitika izvi zviri kukonzerwa nevabereki vasiri kuchengetedza vana vavo. Asi mumwe mubereki anogara munzvimbo yeChuru, vaShame Kanguni, vanoti vabereki havana mhosva panyaya iyi vachipomerawo kutsamira zvakanaka kwezvinhu munyika.
Aini ndonangu sekuti vabereki vari right they are trying their best kuti vasupporte nekusevha vana vavo. But problem ndeye poverty munyika mune urombo. Saka mwana akungobvuma kuitiswa zvese zvese as long waasangana naye anenge aine mari. Bati urombo wakapera munyika mwana achingirwa chikafu aine zvekudya zvakakwana pamba hana nguva yekuenda kunoita zvese zvekuona zvese zvavo zvakarongeka.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Mishek Ruwende vanoti vechidiki vanofanira kungwarira zvirwere zvinogona kutapuriranwa kumavhuzu pati uku.
Vanozopesera vachidiki vasingasagoni kugara vasingane zvinodhaka kana kupota zvinodhaka yatinoti addiction pachirungu ndochekutanga chechipiri zvinoita kuti vange vachiita zvinhu zvavasingakwanisi kuita kana vasina kunwa zvinodhaka zvakafanana nekurara wese pabonde vasina kuzvidzivirira zvinova zvinozvaisa panjodzi yezvirwere zvakasiyana siyana. Kwete zvirwere zvakasiyana siyana chete asi zvinovaisa futi panjodzi yekubatira pamuviri pavasina kugadzirira.
Anotungamira zvirongwa nekuburitswa kwemashoko kusangano rinoshanda nevechidiki Restudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team Muzvare Isabella Michael vanoti ijana remunhu wese kupedza dambudziko ratarisana nevechidiki iri.
Tinokurudzira kuti maNGOs ese vanoshanda nevana vechidiki chero kuzvikoro kwavanenge vari chero kudzimba ngatipei vana ruzivo. Tingagona kuda kuvavharira kana kuda kuzovapa mapunishment vekupedzisira nekuti vazoita zvisina kunaka asi hapana chatinenge tagona. Prevention is better than cure vanodaro nechirungu.
Sondo rapera mapurisa akasunga vamwe vadzidzi vepachikoro chedzidzo yepasi vakanga vaungana munzvimbo yedziva rasekwa muHarare kuti vaite mutambo uyu. Dzimwewo nyanzvi dzinorwira kodzero dzevana dzinoti vabereki vemazuva ano havachisina nguva nevana vavo zvinozoita kuti vatadze kuona misikanzwa yakaita semavhuzu parties aya. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti zvakakosha kuti kana vanhu kunyanya vana vechidiki vabatwa nechirwere chemanyoka icho chinonzi chiri kutekeshera munyika vaende kunoona vana chiremba nekukurumidza. Dr. Ranga vanoti zvimwe zvirwere zvemanyoka zvinogona kuuya neukasha unoda kuti urapwe nevana chiremba kuti upenyu hweavo vanenge vabatwa nechirwere ichi huchengeteke. Dr. Ranga vari kuyambira zvakare kuti vanhu vanenge vaenda munzvimbo dzine mhomho dzevanhu dzakaita sekumarali vachenjere nokusadya chikafu chakatonhora. Ngati ndwe urukuro yaitwa na Mavlas Mhlanganya uye we Studio 7 na Dr. Ranga.
Zvirwere zvemanyoka zvinokonzerwa neutachiwana wakasiyana siyana. Kune mavhairasis anowanza kutapuriranwa vana muzvikoro vechidiki vaya zvakaita sana rota virus. Kwoitawo mabacterial infection zvinhu zvakaita sana cholera, typhoid. Endi zvimwe zvinosanganisirawo chikafu chinenge chadya vanhu. Sometimes utachiwana hunotapuriranwa muchikafu mumvura iyoyo yavanonwa nechikafu chavanodya. Sezvatinoona nguva dzino maelections avapo vanhu vari kuungana vachipuwa zvikafu. Sometimes zvikafu izvozvo zvinoda kunyatsa kuongororwa.
Zvii zvamungayambire kune avo panguva ino tichiona kuti nguva yegadziro yesarudzo uyezve vamwe vanogona kunge vari kudya chikafu chinenge chauya nevari kuwanikwa ivo iva vari kutsigira munenge muchitiraiti sei nechikafu ichi?
Chatinokurudzira ndechekuti mazala chikafu chinoda kunge chakadziiswa. Chikafu chipi zvacho kana chinotengwa muzvitoro kana icho chiri kuunzwa nevanhu vari kuita zvepamaungano emarallies aya. Chinenge chichida kuti vasuke kana chinoda kusukwa chiya kana ari mafruits nemvura inenge yakaboiliwa kana yakadziiswa uyezve chikafu chakatonhora paruzhinji apa achinyatse kuita.
Tombotarisa pari panyaya yemvura. Tinoona kuti vazhinji vanochema-chema kuti mvura yavari kuwana mudzimba haina kuchena. Vanofanira kuita sei? Uye zvavari kuti vana vanogona kunge vakubata manyoka nevamwewo vanenge vari mudzimba umu?
Pamvura pamavelas pane nyaya. Sezvatinoziva kuti mvura zhinji whether kumaruwa kana mumadhorobha iye zvino vanhu vari kushandisa well water nemabohol water. Saka imvura inenge isina kutritwa nemishonga most of the time kuti iuraye utachiona uurawe. Saka zvatinokurudzira ndezvekuti vanhu ngavadziise mvura dzese iboiliwe. Mvura inoshandiswa kunwa kana kubika kana kutsuka chikafu inofanira kunge yakadziiswa yakaboiliswa. Ndo zvatinonyanya kukurudzira. Kune imwe mishonga matablets anotengwa muzvitoro anokwanisa kushandiswazve to kind of disinfect mvura iyoyo.
Munhu angaziva sei toti mwana abatwa iye nemanyoka kuti aiwa zvinhu hazvisisina kumira zvakanaka pari zvino? Vanofanira kuita sei?
Manyoka chinhu chinoitika kuvanhu vakawanda endi vamwe vanongoita manyoka musi umwe mangwana zvinhu zvatodzokera pazvange zviri. Chinozoratidza kuti zvasiyana ndechekuti mukaona kuti mwana ari kupisa muviri ari kuratidza kuneta-neta kusiri kwemazuva ese ari kungoramba manyoka ari kuenderera asiri kumira uyezve vamwe vanokwanisa kunge vachirutsa kuita mudumbu kushonyongoka zvinoratidza kuti izvi zvaakuda kuti mwana awane more support than kungomupa mishonga kumba. Ndozvati vana mai vazhinji vanogadzira mishonga kumba kuti vape vana maelectrolytes fluids aya. Mukaona zvaamwana adaro anoda kukurumidza kunoonekwa kuchipatara kuti aitwe yatinoti hydration nekana vamwe vangada maantibiotic kurapa utachiona.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vachitaura na Mavlas Mhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wehurumende vaArthur Mutambara vanoti sarudzo dzegore rino dzichakonzera kukakavadzana zvakare vachiti vanokwikwidza havana kupiwa mikanaka yenzana mukutsvaga rutsigiro. MuNewsday makare ongororo yakaitwa nePublic Policy and Research Institute of Zimbabwe inoti zvikamu makumi manomwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 77% zvevanhu vakanyorisa kuvhota vanoda kuti hurumende ichinjwe. Vazhinji vavo vachiti vachavhota musarudzo dzichaitwa mwedzi uno. Bepanhau repadanho remutande reNewsWorks rinoti vasevhi akasikuye revazivisa kuti nyaya yokurambidzwa kwavo kuti vakwikwidze musarudzo haina kupera uye ichangopera bedzi kana vanhu veZimbabwe vati yapera. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
kuchiro jobika paamu nzura zako iso baba ya kumwa na mama inda uzururi musuyo uya wawambu katiriko si new baby political party ya MDC ya kabayro pera ya mewacho kapa wapera inda kumariwa Omari wamurudi kadoro mushe mushe rava chifiri kaita nguri na riari ya uwa utu kutisarambu sarambu paruduru
Inindi ni chichemo changu chichemo ichi wate nino kawandi jino kumbirisa ini andiwoni jine kodziru kana kuti zaka kodzira kuti wanawa kasu kuwewe nana wa mzimbi kunyanyanya inini nawo yanga kanangana va Walter Mzembi. Walter Mzembi akasiya chikwereti kunyajena ana kupedza panguva yakanga achishandira achishanda ari MP ari member of parliament wekuward 30 kumazvingo north achishanda kunyajena rengo mine ko wakasiya chikoro chinonzi nyajena mission angovaka mablock maviri nanhasi mablocki wawakadaro saka kana vachida kuti vazopinda munhau dzezvepolitiki ngavatange vagadzirisa zvikwereti zvavakasiya vozondokuto wawane mavoti nekuti wakasiya mukatarisa Rengo Mine road ye Rengo idasi road haina tara asi imaini inozikamwa nemukurumbira muZimbabwe saka andioni zvinenge dzekuti vakambene izvezvi kuti vanoda kuita mapresident nemavice president ngavambotanga vambogadzirisa hunhu hwavo hwavakati ratidza vasati vabuda muhurumende
haiwa ita zvisarire hai zvita zvisarira Douglas wakaura wakangochi senziswa nezano kudzinga maMPs achamisa wakaura Douglas wakaura wakaura Douglas ndokutuze kuti zana haijairiri inoda chamisa akashingano namatamwari wakaura Douglas
tinongoti mukoma tinashe ngavandozorora muri unyararo ngavazorora muri unyararo zanopiwe kuchiorovo zanopiwe kutanyara nayo tinongochema sevagari vemupoera tinongochema iyo tsiyo yacho kana chinzi iri tsiyo handiti munotanga marwa here moonekwa kuti ndiani mukuru saka avo vakasukuwa here vasati varwa navo vangonzi vakasukuwa here varwiswa vatokundwa zvinorema izvi avo vana dhagimonzo vatari chizviziva kuti havatombovhota havavhoti kupedza nguva muzanupiefu wakatumwa zvakaita zvakatoshandira zvakatonaka saka tinongoti zvemukoma tinashe ngavafambe murunyararo vaende munzvimbo yebwera vavigwe tinongopawo kusora kune avo vakaitawo mhirizhonga tichikurudzira kuti ngatisavarovana nezvekuda kumatongerwo enyika
Maganiniko pastudio 7 vana mukoma tanonoka aiwa tinokutendai nenhau dzamunotipa ndinoda kungokurudzira vana veZimbabwe kuti handei tinovhota varume 2023 wasvika handei tinovhota tinovhota vana veshanduko tode shanduko muZimbabwe tatambura mani kugara mumasango kudai kutambura toda kugaravo kunyika yedu handei tinovhota varume tisangotaura chete handei neuwandu hwedu
Kwazuwai kwazuwai internetwa mai moyo ndinoda kukurudzira vana mai kuti vave vanoyamisa vana vavo sezvo zvakakosha kuti vana vapiwe mukaka waamai nekuti mukaka waana mai une zvose Mwari vakatozviona zvakakodzera kuti mukaka uyo upiwe vana nekuti haufanani newekutenga mwana anongomwa uri fresh uyezve une zvose zvose zvinodiwa mumwana unoporesa futi kunyangwe zvimwe zvirwere mwana abatubatwa nezvirwere zvakawanda wanda nokuda kwemukaka waamai saka tinokurudzira vana amai kuti musafarira kutorera chirungu pamusoro nekuti vari kuvanoona sokunge kana vakapa mwana mukaka womubhodhoro chinenge chiri chirungu aiwa zvisi chirungu asi kusaziva nokuti mukaka waamai ndiwo wakakosha
makadi pastudio save
sezvo nguva yadiyapera tinotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi mutungamiri wemdc vadouglas monzora vanonzi havana munhu wavachatsikira kuva mutungamiri wenyika pagumi nemamwe vasara ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzesindebele